Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi, asi paine mutauro pamusoro pehurumende iyo inonzi iri kuda kupatsanura ukama hwevashandi kuburikidza neurongwa hwaitwa kuchinoi. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatendai Biti rinoti harisati rapinda muchibvumirano neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezvo richiri kushanda nemamwe mapato ari mumubatanidzwa weCode. Mubatanidzwa wemapato ari muNera unoti une zvinyunyuto zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa neZEC kuitira kuti urongwa hwekuvhota munyika huitwe nenzira yakajeka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU richitsigirwa nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi raudza vashandi neveruzhinji kuti vavhotere shanduko musarudzo dza2018 richiti izvi ndizvo chete zvichapedza matambudziko akatarisana nenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya abuda pagungano rekucherechedza zuva revashandi raitwa mumusha wedziva resekwa muHarare nhasi. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza zviuru zvapinda mugungano iri kuti nyika yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemari, kushungurudzwa kwevanhu, kusungwa pamwe nekushaya mabasa. Vatiwo dambudziko rimwe riri munyika kushungurudzwa kwevashandi, kusabhadharwa pamwe nekudzingwa mabasa. Vatiwo zvinosuwisa kuti kana matare edzimhosva ari kupawo mitongo inotorera vashandi kodzero dzavo. Vamoyo vati kunze kwematambudziko aya vanhu vari kutambura munyika nekushaya chikafu, kushaya pekugara pakanaka, uori hwapararira, uye zvese izvi zvinopera chete kana vakanyoresa nekuvhotera hurumende inovapa mabasa gore rinouya.
Handei kunovhota ndiko kuti tikwanise kuisa hurumende inoita zvido zvedu, ndizvova. Kana tisina kuenda kunovhota zvinoreva kuti tiri kugutsikana neupenyu huripo, ndizvova.
Vati nekuda kwaizvozvo zvakakosha kuti vashandi, mhuri dzavo nevanhuwo zvavo vanyorose pamwe nekuvhota gore rinouya. Vamoyo vashorawo vanhu vekuChina vane mabhizimisi muZimbabwe vachiti vanhu ava vari kutyora kodzero dzevashandi pasina zvavari kuitwa nehurumende. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati kunyange hazvo sangano ravo richimirira vashandi rave kuita zvematongerwo enyika, nekuti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dziri kuita kuti vanhu vatambure munyika. Vaendera mberi vachiti haisi nguva yekuti vanhu varambe vachichema, asi kuti zvave kuda kubatana.
Weduwe hakuna imwe nzira, nzira ndeyekutoshingirira, sacrifice and determination. ZCTU pa last conference yayo gore rakapera takawirirana isu kuti takufana kubatanidza mastudents vanotengesa musika, vanamai vanoshayiwa dzimba, malandless people in Zimbabwe vasina pokugara. Tirikufanira kubatanidza munhu wese titange inonzi movement yedu yokuti zvinhu zvishanduke.
Vatsvangirai avo vaive munyori mukuru weZCTU vasati vasarudzwa kutungamirira bato reMDC vauza mumwe vanhu kuti vanhu vane mukana wekusandura upenyu hwavo gore rinouya nekubvisa bato rezano PF pachikaro. Vatsvangirai vati vanhu vese kubva kumativi mana enyika vari kuchema nebato iri, uye matambudziko ese ari munyika akonzerwa nebato iri, zvekuti sarudzo dza 2018 dzinofanira kugadzirisa zvichemo zveruzhinji.
Zimbabwe is insolvent. Hapana munhu anogona kuisa mari mukambani inonzi Zimbabwe nokuda kwekuti the company is making huge losses. Pese tichachema pana apa, zviri kumbofamba sei, zviri kumbofamba sei. Munhu akasaka kuti svike panyaya yokuti kambani igonzonzi yabroka, munomuziva kambani inonzi Zimbabwe yabroka. Zvaakuda a new chief executive.
Vatiwo vanhu vanofanira kubuda neuwandu hwavo kunovhota gore rinouya, uye ivo havasi kuzotambira zvinobuda musarudzo kana vasina kukunda.
Pakanangana nemaelections ari kuya 2018, there is no outcome yatinobvuma isiri victory for the opposition. Ndakuita watombu manje. Tombu akati handibvumi, kandisina kuhwinda handibvumi. Ini 2018 kandisina kuhwinda handibvumi.
Munyori anoona nezveupfumi mubato ravatsvangirai vatapiwa mashakada vanoti hurumende yebato ravo ichaunza mabhiriyoni zana emadhora munyika mukati memwedzi mitatu yapinda pachigaro. Zvichakadai, gurukota rezvevashandi amai Priska Mpfumira pamwe nevebato rezanu PF havana kupinda mugungano ranhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri panyaya yevashandi, apo vashandi vanga vachicherechedza zuva revashandi mumaguta akasiyana-siyana munyika yose, hurumende yakwezva mamwe masangano evashandi ndokuitawo musangano wayo muchinoyi. Izvi zvaita kuti pakandiranwe makobvu nematete pakati pemasangano evashandi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Shinga mushandi, shinga! Bepa mushandi, bepa!
Nhasi panga paine kupemberera zuva revashandi kwakarongwa nevashandi, asi nekune rimwe rutivi hurumende yakarongawo mhemberero dzayo idzo dzaitirwa muchinoyi. Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexandra vanoti hurumende yakasvika pakuvakoka nekuda kwekusawirirana kwemasangano anomirira vashandi munyika.
My comment on that is that I think the government has a try initiative yekuti invite because yakaona kuti isusu pache zvedu sevashandi hatisi united. Saka vakaedza kuti unite. Wozi paka takashwa pekuti vamwe vaenzi vaiselebrate kwakati vamwe vaiselebrate kumwe. To invite a minister. Minister vaizoshaya kuti saka voenda kupi. Saka ndobva vatora initiative as a ministry kuti takuchi kuinvite imimi muuye. Makabatana mitzot mese ma invite na minister of labor.
Amai Alexandra vanoti vapemberera zuva revashandi rakarongwa nehurumende nekuti hurumende yakaipira vashandi zviri nani pane mamwe masangano avasina kuda kudoma nemazita.
Saka last year takauya, it was the first time yataka invitwa negovernment. And takaona kuti zvese zvataka raise ipapo zvizhinji zvakaadreswa nokuti minista vainga varipo pa event yacho vachiteerera. Takaona sekuti zviri nani. It's a better devil than kuti tisatombo celebrate or tiselebrate to divide it.
Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vane nhengo dzapinda mumisangano yakaitwa mumaguta akawanda munyika vanoti zvaitwa namai Alexandra kutengesa kukuru kwaitwa vashandi.
Iye zvino tikaenda kumisangano yekuti vashandi vehurumende vanopuwa peturu, vanopuwa mabhazi, vanopuwa mbatya nehurumende. Zvino kwatiri kutengesa vashandi.
Vamajongwe vanoti vashandi ndivo vangadai vakoka hurumende kumhemberero dzanhasi.
Nekuti kana ukaona waakudedzwa kumuchato wako, uchizosvika ipapo woita muenzi, unenge warasika zvikuru. Todavira kuti hurumende haisiyo inofanira kunge ichikoka vashandi kumhemberero, nekuti panosimboitwa zvimwe zvinhu hationi vashandi vachikokwa. Zvinotirwadza isu kuti vamwe vedu vanobvuma kuti vadedzwe, vonoparticipata mumaprocesses mekuti ivo zvido zvevashandi zvacho havachazvitauri. Nekuti waenda pamhemberero idzodzo, ndiani anosimuka achitaura kuti vashandi vari kudzvanyirirwa? Ndiani anosimuka achitaura kuti public service, premier service medical aid society iri kubira vanhu mari? Ndiani anosimuka achitaura kuti vashandi vari kumbunyikidzwa? Ndiani anosimuka achitaura kuti nyaya dzemastands dzekuitwa nehurumende dzakafanira nekuti vanenge vachida kutibira?
Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti fighting unemployment, poverty and inequality. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatenda ibiti. Vanoti pari zvino vachiri kushanda nemumwe mubatanidzwa wemapato ezvematongerwo enyika unonzi Coalition of Democrats kana kuti CORD. Asi havana kuvhara goni kuti vashande nemutungamiri weMDC vamogen tsvangirai. Vatsvangirai, amai Joyce Mujuru veNational People's Party uye vanotungamira chimwe vanotungamira rimwe bato reMDC vaWolfman Ncube vari kuedzawo kuumba mumwe mubatanidzwa wevanopikisa. Vabiti vanoti kunyanga hazvo vasingakwanisi kufukura hapwa pari zvino. Pane zviri kuitwa nemapato anopikisa zvavachazopakura munguva pfupi inotevera zvakanangana nekuita mubatira pamwe kuti vakunde mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo dzegore rinouya. Blessing Zulu Studio 7 abata vabiti avanoti bato ravo ragara richikurudzira mushandira pamwe wevanopikisa.
Bato rePDP ndo rakatotanga kutaura musi wa 26 April tichiri kunzi renewal team kuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuti vachenze pamwe chete. So pari zvino isu tiri mu inonzi CORD, and the CORD sezvamuri kuziva imi iri kutoita hurukuro nemapato other political parties including vari mu NERA. So isusu tinoona kuti chiri kudiwa apa ndechekuti maserious political parties ese tibatani toforma a grand coalition, tochuza mutungamiri achatimirira muelection, towirirana zvinhu zvatichapa kune vanhu, towirirana kuti maMPs anosarudzwa sei, tomirira agenda yedu yekuti before the election tinorwisa sei, towirirana maposition yedu pama possible outcomes e 2018 election anosanganisira scenario 1 yekuti tawina, scenario 2 yekuti tiri ine hung parliament which might force negotiation ne government, ne scenario 3 tabirwa vote. So all those things have to be considered by all of us.
Saka apa munganyatsojekesa atisi kuzoona vabiti semutungamiri webato rePDP vakananga kuHighlands uku vachindonyorerana chibvumirano navatsvangirai sezvakaitwa nevamwa.
Ya, ndo zvandiri kuda kuedza kutaura kuti tungade kuona vanhu vese 8 or so parties that are in CORD, the 9 or so parties that are in NERA, and a few others that are in neither CORD nor NERA. It's very important that all these political parties we come together and converge and confirm and form a grand coalition.
Saka panga itwe sei nekuti vanhu vanonzwisisa kuti muri kuti muri kukode vamwe vari kunyorerana chibvumirano kuti muite mushandira pamwe muri kutaura iyi. Pane zviri kuitwa here kuti muedze kutaurirana?
Kune zvakawanda mukoma Blessing, kune zvakawanda zviri kuitika behind the scenes. Possibly in the next 10 days there will be a major announcement of political parties working together without letting the cat out of the bag, anopfuura let's say 20.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda IBT vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumuka zvakare kwemhirizhonga muCentral African Republic kwasiya misha yave matongo uye yaparadzwa. Dzimba dzakapiswa dzakasara ave matsito, matenga akaparadzwa ose. Mukati medzimba idzi humbo hweupenyu hwakasara shure hwakaparadzirwa mukati memadota, mapoto, mapani nemitanda yemabhasikoro. Dzimwe dzimba dzakabiwa midziyo, magonhi achisiya apazwa, mapepa achingoti mwarara. Nyanzvi munyadzo zveutano dziri kuyambira kuti chirwere chemalaria chingangokwira zvakanyanya nekuda kwemvura zhinji yakanaya gore rino. Nyanzvi idzi dziri kukurudzirawo kuti vanhu vaende kuzvipatara nekukasika vakaona zviratidzo zvekuti vangangodaro vabatwa nechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vanoti veruzhinji vanofanirwa kunwa mapiritsi ekudzivirira malaria kana vachishanyira nzvimbo dzinozivikanwa kuti dzine dambudziko remalaria. Vamasitara vanoti nekuwanda kwakaita mvura mwaka uno chirwere chemalaria chinogona kuwanda.
Tinotarisira kuti chirwere chemalaria chichawedzera incident yacho pasizon inoyi nekuda kwemvura yakanaya zvikuru. Imvura inoita kuti mosquito dziwane pekubridira mastagnant water pools. Veruzhinji tinovakurudzira kuti kana vachifamba kunzvimbo dzinozivikanwa dzine malaria vamwe mapiritsi ekuzvidzivirira nekushandisa mosquito net akaspreiwa.
Vamasitara vanotiwo nokuda kwekuti malaria chirwere chinouraya, vanhu vakaona vaine zviratidzo zvakadai sekunzwa musoro, kupisa muviri uye kutonhorwa kana kurutsa, vanofanirwa kukurumidza kuenda kuzvipatara zviri pedyo.
Malaria chirwere chinouraya. Tinokurudzira vabereki kuti pasizon yatinopinda iyo vave extra cautious noti kuexpecta kuti malaria ichawedzera. Tinokurudzira vanhu kuti vachinge vasuspekta kuti vane malaria vakurumidze kumhanya kuenda kuzvipatara.
Amai Fortunate Manjoro, avo vanoshanda mubazi rezveutano, vanotiwo nekuda kwemvura yakawanda yakanaya humutu hune pekuberekera pakawanda. Amai Manjoro vanoti hurumende yange yakagadzirira kukwira kwemalaria uye vane mishonga yakakwana, asi vanoti pari zvino hurumende haisisina zvekuongororesa chirwere chemalaria mumamisha.
We do have medicines that we have, but
tine mishonga yemalaria asi chapera matest kits, nekuti tine vanhu vakawanda vaida kutestwa chirwere ichi tisati tarapa. Izvi hazvireve kuti kushayikwa kwematest kits vanhu havasi kurapwa, vari kurapwa tichishandisa clinical diagnosis.
Amai Manjoro vanotiwo zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira malaria zvakadzorerwawo shure nemafashamu. Amai Manjoro vanoti kune dzimwe nzvimbo dzine humutu uko kwaive kwaiswa mishonga mudzimba kwaveo nerimwe dambudziko, sezvo nokuda kwemafashama aya vanhu vakabuda mudzimba idzi. Amwe matunhu munyika nedambudziko remalaria anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland, Matabeleland North, Matabeleland South pamwe neMidlands. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti munhu akatedza kurapwa chirwere chemalaria anogona kufa, kutemwa nemusoro zvakanyanyisa, kubuda dikita akarara usiku, kudedera, kusungikana kwemudumbu, kusashanda zvakanaka kwemoyo pamwe nekuvhiringika kwepfungwa. Hurumende iri kutatarika kurwisa chirwere chemalaria icho chakauraya vanhu 110 nevanomo muna 2015, muna 2016 kukafa vanhu 65 uye gore rino kwatofa kare vanhu 116. Sangano reWorld Health Organization rinoti rinotarisira kuti nyika zhinji dzinge dzapedza dambudziko remalaria panosvika gore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti wakagutsikana neurongwa weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC wekuedzwa kwemichina yekunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration kana kuti BVR wakaitwa svondo rapera. Asi mutauriri weNERA vaDouglas Mwonzora, vanoye zvakare munyori mukuru webato reMDCT, vanoti kunyange hazvo vakagutsikana nezvavakaona kusvika pari zvino, vane zvinyunyuto 12 zvinosanganisira zvekuti pachachengeterwa zvinenge zvabva mukunyoreswa kwevanhu kana kuti servers zvichabvepi. Vamwonzora vanotiwo vachada kuziva kuti michina iyi ichange ichichengeterwa kupi, uye vanodawo kuti vamiriri vemapato vange varipo pose panenge pachinyoreswa vavhoti. Makambani maviri akabudirira anoti Luxon Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ndiwo akarakidza mashandiro emichina yavo svondo rapera. Saka zvasarira kuZEC ichishanda neState Procurement Board kuti vasarudze kambani inenge yabudirira. Ngatinzwe hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Takaongorora kuti pamamachines maviri atakaona emakambani maviri, kambani ye Demalog yekuGermany nekambani ye Luxon yekuChina. Takaona kuti pamamachines iwayo mushina usingakurumidzi kufa. Mushina wekuGermany, uyu wekuChina unokumidza kufa, nekuti pakaitwa inonzi shock test, ndeyekudonedza mushini iwoyo, woona kuti ukarwa pasi haukuvari here. Takaona kuti maGermany unenge uri nani. Saka isu senera takanyora tsamba kuzeki kuti vanhu vatinoona kuti vakapasa chirongwa ichi vanhu vekuGermany kwete vekuChina. Asi isu semapolitical parties takaisa recommendation yedu yekuti mushini wekuGermany ndiwo watofanira kutora.
Saka panosarudzwa rini kambani inenge ichizobudirira kupa michina iyi uye ndiana anosarudza?
Zeki haisati atipa date. Yakaendesa makambani maviri awa State Procurement Board. Asi tichitarisa tinofungidzira kuti makambani achamaziva patwisi dziri kuuya ini. Asi chikurukuru chatida kuti tikohombekedze kuvana veZimbabwe ndechekuti isu senera pamwe chete neMDC takati isu tinoda kuti makambani aya asarudzwe neUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti senera muri kunyunyuta pamusoro pekuchengetedzwa kunenge kuchizoitwa zvinenge zvawanikwa kubva mukunyoresa kwevanhu nemichina iyoyi. Zvii chaizvo zvamuri kunyunyuta nazvo?
Ndiyo yataa kuti kunera battle line number 2. Hondo yekutanga yekuti hurumende isave iyo inotenga mishini iyi takaihwina. Hondo yechipiri ndeyokuti information yatorwa pazvejeta vanhu paya paya iri kunochengeterwa kupi. Painochengetwa kuya ndokwatoti masevha. Hatisati taakuziva kuti masevha achatengwa nani. Asi isu tiri kuti masevha ngaatengwe neUnited Nations, uyezve mapato ese ngaange aripo panenge pachichengetwa information iyoyo. Nokuti zvikasaitika saizvozvo, vanhu vanogona kuti information yapinda wobvisa information iyoyo woisa yavo. Saka izvozvo hatisi kuda kuzviregera kuti zviitike izvozvo.
Mutauriri wenera uye vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera yakadai. Haumain 1, Bandu Rovers 0, Harare City 0, ZPC Kariba 1. Zvichakadaro, chikwata chichangopinda muPremier Soccer League cheYada, icho chinopiwa mari yekushandisa namuprofita Walter Magaya, chakakundwa kekutanga neZuro apo chakarohwa neDynamos. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chapunzirwa pasi kekutanga gore rino, mushure mekudamburwa 1-0 neDynamos, mumutambo wakanakidza zvikuru uyezve wakaunganidza chaunga muNational Sports Stadium. Vazhinji vanotevera chikwata ichi vaitarisira mapoints ese matatu, asi izvi zvakaramba mushure mekunge chibudzwa chakabva kuna Ocean mushure maminitsi makumi matatu nemana mutambo watanga chakanyudza Yada. Kunyange hazvo vakakunda, muraridzi weDynamos Lloyd Mutasa anobvuma kuti mutambo uyu waive wakaoma zvikuru.
Mutambo wanga wakaoma zvikuru ende mukaona panotambwa one-note zvinobva zvangorakidza izvo kuti mutambo wanga wakaoma. Semurairidzi, hapana murairidzi anoda kutamba bhora achikundwa, saka kana mahwinawo unonzwawo kufara.
Mutambo uyu waive wamboshayirwa kwekutambirwa mushure mekunge nhandare yeNational Sports Stadium yaive yanzi yaive yakavharwa nemhaka yemusangano wechechi yeChrist Embassy uyo uriko svondo rino. Asi manheru echishanu vePremier Soccer League vakazivisa veruzhinji kuti mutambo uyu waive wave kutambirwa munhandare diki yeMorris Depot iyo iri muHarare zvekare. Izvi zvakazoshandurwa nenguva dza12:30 masikati emugovera, apo vanotaura vakamirira PSL muzvare kudzaibare vakaudza vatori venhau kuti Yada yaive yave kusangana neDynamos muNational Sports Stadium asi havana kutaura chikonzero chakaunza shanduko iyi. Chaunga chakanzwa shoko iri pachiri nenguva ndokuuya vakawandisa kuzoona chibodzwa chamushure chichipa Dynamos mapoints ese zvichitevera kurohwa kwavakaitwa 1-0 nehaumine pakati pesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi wenziyo dzechitendero Temba Tagurei uyo anozikanwa nerekuti Tembelami anoti ari kufara nematambirirwo akaitwa mumhanzi wake nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muMaryland neNew York muAmerica uko akaridza mukupera kwesvondo. Tembelami anoti ari muAmerica omu achashanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana achiimba kuzvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vanobva kune dzimwe nyika vanofarira dzimbo dzake dzechitendero. Mavelas Mhlanganyawe weStudio 7 ataura naTembelami nezverwendo rwake kuAmerica.
Indumimbi anoimba nziyo dzechitendero.
Timbotitsanangurirai kuti zita rekuti Tembelami makarwana kupi uyezve imirenyire kuberekwa ndere kuti chii?
Asi rekuti Tembelami takangoti izita randaishandisa rekumba but isinoarisiro ripachitupa. Ripachitupa ndere kuti Temba Tagurei. Asi nekuti senemu yangu yakati rebei and for vanhu vasingatauri Shona. Kwanisi kuzokwanisa kuona kuritaura. So ndakaona kuti Tembelami rinogona kuita nyore vanhu vasinganzwisisi mutauro weShona.
Wakatanga rini kuita zvekuimba izvi? Chii chakaita kuti ufunge kuti aiwa regai ndiimbe uyezve ndiimbe musambo iwoyu wechitendero?
Makore andanawo anogona kupfuura kuita 10 asi my first recording was 2011 pandakatanga ndandiringori muimbi aimba muchurch zvake. Asi takazotanga Zimpraise muna 2006 ndobva takaita first recording yedu Zimpraise and then ini ndichizotanga solo career yangu muna 2011.
Pane vangada kuziya kuti zvinobhadhara here zvekuimba izvi munyika?
No, zvekuimba zvinokwanisa kubhadhara but zvinotora nguva yakati rebei. Hazvisi zvinhu zvekuti wangotanga nhasi wobva watotambira nekuti haisi employment. Kutobuilda ebrand nebusiness nekugadzira maplatforms ekuti zvikwanise kubhadhara. So in time zvinobhadhara but zvinotitore nguva. Saka vanhu vakawanda vanodzoka ofenda vasati vasvika kufinish line. Saka zvinotitore nguva mbichana.
Vamwe vangada kuziva kuti pane zvimwe zvamunoita here neupenyu hwenyu kana kuti munotongoraramira kuimba?
Kuimba ndokwave main thing but chakanakira kuimba ndechekuti kuimba kunounza zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuti kana ukwanisa kubuilda brand rako unogona kuita leverage that brand ukwanisa kupindawo into things like advertising. Ndandagara ndiri wamo wangu maadvertising so zviri kutondibatsira nekuti zvinovhura mamwe madoors. Saka taakuitawo majingles eparadio matv adverts nezvinhu zvakangosiyana zvakadaro. So kuimba chinhu chekuti chinokupa platform, chinovhura madoo ekuti unokwanisa kuita zvinhu zvakawanda neupenyu nelife as well.
Muimbi Tembelami achitaura naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7 ari muWashington. Vateereri, mutsakanganwa wachirongwa chedu chelive talk na8pm apo tiri kutarisa nezvezuva revashandi pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vashandi muZimbabwe vanobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi, asi paine mutauro pamusoro pehurumende inonzi iri kuda kupatsanura ukama hwevashandi kuburikidza neurongwa hwaitwa kuchinoi. Bato rePeople's Democratic Party rinotungamirwa navatenda EBT rinoti harisati rapinda muchibvumirano neMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai sezvo richiri kushanda nemamwe mapato ari mukodhi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina ntungamiri Nkomo.